Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wechitatu ndira 18/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanolo Kawande, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kugadzirisa chimiro chenyika kuitira kuti vekunze vauye kuzosima mari dzavo munyika.
MD 18 is our year. Tine chance yokuhwina, tine strategy yokuhwina. That's why ndakanzi navatsvagira imbo bata ufambise vanhu ende tinohwina. System iri kupinda matiri, tida kuti divider. Isu ngatimbobata nai, tikangobatana nje havana do. Vamunangagwa vakadyiwana nachebudo.
MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai inoti ichakunda musarudzo kana dzikaitwa zviri pachena.
America inoudza Zimbabwe kuti ivandudze zvose zvinofanirwa kugadziriswa munyika kuitira kuti America itange kuchidzana nehurumende yavamunangagwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvemabhizimusi vakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanochenura zita renyika kumusangano mukuru wezveupfumi wepasi rese reWorld Economic Forum uri kuitirwa kuDavos kuSwitzerland. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vemabhizimusi nenyanzvi dzeupfumi vakurudzira mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti vazadzise mashoko avo kuti utungamiri hwavo huchakoshesa kuitwa kwemabhizimusi kwakasununguka munyika, pamwe nekuudza vekunze kuti mari dzavo dzichange dzakachengetedzeka muZimbabwe. Muzvina bhizimusi, Dr. Shingi Munyeza, vati tarisiro yavo ndeyekuti vaMnangagwa vazadzise zvavanotaura munyaya dzemabhizimusi. VaMunyeza vati vaMnangagwa pavanoenda kumusangano weDavos vanofanirwa kutora mukana wekunochinja maonero anoitwa Zimbabwe nevemabhizimusi vekunze.
Asi chiripo ndechekuchinja kana kushandira maonero anoitwa Zimbabwe, kana maonero anga achiitwa Zimbabwe kusvika panguva ine. Saka Davos zvekuti CEO venyika ndivo vari kuenda ikokoko zvisati zvaitika zvakatokosha izvo, nekuti vanhu vachabvunza mubvunzo. Ende zvandinodira president vatinavo iye zvino ndezvekuti havanzvengi mubvunzo, vanopindura sezvauri. Kana zvichigoneka vanobva taura zvinogoneka, kana zvisingagoneki. Now mainvestors ndo zvavanoda, havadi munhu ari kungotaura ari nechemudenga denga umu, vanoda munhu waanotaura naye kuti kana tikauya tikaona zvisingaitike tozoita sei. Vari kuratidzawo hanya yekuti ivo vari accessible. Saka ndo zvakanaka izvo, narrative kana kuti maonero anoitwa Zimbabwe anotoshandurwa nekuti ivo vaenda. Hakuna zvatinowanzotarisira zvekuti kwazouya mari yakawanda. Aiwa, inyaya yekuti maonero achinje, kutaura kuti vanhu vanoda kuunza mari yavo kana kuinvesta kunoku zvinge zvakatochinja, vabva vatotanga kuuya. Zvichatitorei hazvo nguva izvozvo, asi tinetarro yekuti zvaakuchifamba mugwara rakanaka.
VaMunyeza vati semuzvina bhizimusi vari kufara zvikuru kuti hurumende yavaMnangagwa ine hanya yekugadzirisa zviga zvehurumende zvaitadzisa kubudirira kwevemabhizimusi.
Hai, zvinofadza. Chatinowanzotarisa pane vatungamiriri venyika vepolitics ndechekuti vape gwara renumber 1 kuti pane policy framework iripo, number 2 kuti iyo government yacho ine political will kana kuti ine hanya nezvekuita nebasa iroro. kuitira kuti zviendere mberi mapolicies edu anga asina kumira zvakanaka. Saka zviri kuitika izvozvo zviri kuratidza kuti government yaane shungu nehanya nekugadzirisa mapolicies anga asiri right.
Vanotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, SNCC, Amai Divine Lukula, vatiwo semadzimai vari kufadzwa netaridzo yekuti nyika yaAfrica uye tarisiro yavo ndeyekuti vimbiso yekuti vanhu vaite mabhizimusi vakasununguka ichasadziswa.
Semadzimai tiri kuona nyaya yakanaka zvikuru kuti nyika yaAfrica kuti vawane mukana yokuita mabhizimisi avo vabudirire nedzimhuri dzichibudirira zvakare. Saka tinotozvikudza zvikuru, tinongotarisira kuti sokutaura kwavanoita president, tinotarisira kuti zvichaitwa nenzira iyoyo.
Vachipindura zvataurwa, vamunangagwa vaudza vemabhizimusi ava kuti hurumende yatotanga kugadzirisa hwaro hwekuti mabhizimusi abudirire. Vatiwo aya ndiwo mashoko avo kune vemabhizimusi, kusanganisirawo vekunze, ekuti Zimbabwe yaAfrica kune vemabhizimusi vese.
First point is that Zimbabwe is open for business. What that means to each one of us.
Chekutanga ndechekuti Zimbabwe yaAfrica kune vemabhizimusi. Zvogona kurera zvakasiyana siyana kwatiri, asi nedzisiro ndeyekuti tikupa mukana vemabhizimusi vaite vakasununguka. Tinobvumirana tese kuti tatadonha zvakanyanya munyaya dzeupfumi zvekuti tofanirwa kushanda pamwe chete kuti tizvigadzirise. Vekunzi vanozongowedzerawo pane zvatinenge taita kana tashanda pamwe chete takabatana.
Musangano World Economic Forum uri kutanga musi wa22 ndira. Aka ndike kutanga mutungamiriri weZimbabwe achienda kumusangano World Economic Forum mushure mekusaita izvi kwemakore akawanda pasi pehurumende yava Robert Mugabe, iyo yakabviswa nemauto gore rapera pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMDCT engineer Elias Mudzuri vanoti vari kushushikana zvikuru nemashoko avari kutambira ekuti murongi wemisangano muzanu PF vaEngelbert Rugege vari kuchidzira vanhu vachivayeuchidza nezvemhirizhonga yakaitika musarudzo dza 2008. Vamudzuri vanoti varugeje semunhu akasiya chiuto vanofanirwa kuchiita semunhuwo zvake, kwete kuramba vaine mweya wekuchidzira vanhu munguva yegadziro yesarudzo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravarugeje, asi vamudzuri vaudza rechoto weStudio 7 kuti zvisinei nokuchidzirwa kuri kuitwa vanhu zvikuru kumaruwa vatsvangirai vachakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Varugeje vanhu vanovatya kuti vakambovhundutsira. For instance, musi wavakapronounza vari pajerera kuti tonorohwa pamudzuri, pakatorohwa pamudzuri, pakarohwa vataura vari pajerera panga pafa Brigadier General Chimombe anobva kumaraini kwangu. Takarohwa nepfuti musha wese, ivo vapronounza vari pajerera kuti todaurohwa pamudzuri. Iko zvino izvi people vanototya kuti vanogona kuzviita, because that is evidence. Kune bepa rakatonyora nemapronouncements avakaita zvakanyorwa pasi in 2008. So what we are saying, zvichiitika zvese izvi toda kuti varugeje somunhu wabva mumilitary ngaachiva civilian, asapinda mumaretoriki yokuvhundutsira vanhu. Ende tichatora matanho kuti kana vaita zvakadaro, tinenge tichitaura kuti handizvo zvamakati tikubvisa macriminals around kana makutivhundutsira. Toda kuti tiite macivilians achiudze munhu wavanoda.
Imi kana muchitizvo muri kuda kuti izvo mauto abude pachena kuti izvo achatambira zvinenge zvabuda musarudzo, munenge muri kuvapa masimba ekuti pasi pebumbiro remutemo vane masimba ekuita zvavanoda?
Hatina kuvapa mvumo, tiri kutopronounza zvakaitika. In all these years mamilitary masecurocrats anga achitaura kuti kana pasina zvakati hatidi zvakati. And it's written, it's tantamount kuramba kuti hakuna government yatinoda kana tisina kubvuma. Ende iko zvino vabuda vachiti taakubvuma. Ende vamunangagwa has pronounced kuti he wants to do free fair elections on time and he is not going to allow violence and everything. We are only check taking them to their word. And this is what Zimbabweans have been fighting for.
Mune chivimbo here rwendo runoone kuti izvo kwavana vamunangagwa nokudaro zvinhu zvingachinje munyaya dzesarudzo.
Don't forget it vakabatira vamunangagwa takavabatsira kuti vadzoke. Vanga vatodzingwa nesystem. I'm on record muparliament ichiti mese muchaita mavictim avamugaba vari kubata munhu vakadzinga mai mujuru iye nakaga vakadzingwa. So we don't want governments which attack or parties zinondodya vana vavo. Zopedzo dzadya dzoti aiwa vadya nengwe ivo varivo vadya. Problem yemuZimbabwe, most of the people are victims. Taita mavictim esystem. Tinofanira kurealiza kuti we must stop that city a democracy. A democracy inoita zvido zvevanhu, zvevanhu vari pasi, zvevanhu zvokuti vanhu vawane pundu, zvokuti vanhu vashare economy. Iko zvino economy yakafa, maprices ava double after vamunanga kwavapinda. Taane 54 days, hapakachachinja mari hamuna mubank.
Vamudzuri, munozikanwa imi mugore ra2008 muri mukokeri wemisangano yeMDC, mukakokera misangano zvakaita kuti MDC ikunde musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende muna 2008. Rwendo rwuno munoruona sei?
2018 is our year. Tine chance yokuhwina, tine strategy yokuhwina. That's why ndakanzi navatsvangira imbobata ufambise vanhu ende tinohwina. System iri kupinda matiri, tichida kuti divider. Isu ngatimbobatana, tikangobatana chete havana dho. Vamunangagwa vakadyiwana nachebundo ndiyo example yavo. Saka ikona national president hamenoti vanohwina because it's politics dzepamusoro idzi dzinoda acceptance yakati kure, dzinotoda vakavatangira vakambohwina. Isu togara tichihwina, totaura nee takahwina. 2018 is our year. And every Zimbabwe knows this is the only party left. ZANU-PF iparty iri kuorganizwa nemilitary. MDC iparty iri kuorganizwa yeka. Iparty yevanhu, iparty yevashandi, iparty yepovhu, iparty yemunhu wese ari kutambudzika, ari kunonga zvose nomuromo, ari kuvaka zvinhu ane mate achizvipisa nouswa. Vanhu vari kutambura ukaisirwaka mari mubhengi ukaswerera 30 days uchipuwa makoini. Wakamuka kuti hurumende inondotaura kuti torai makoini mupe vana. Ihuku here dzopuwa changu?
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Engineer Elias Mudzuri vachitaura vari parunhare muHarare naRay Choto weStudio 7.
Page 5.
Sangano reHuman Rights Watch rabuditsa gwaro rinoratidza mamiriro akaitika zvinhu pasi rose. Gwaro iri rinobatawo mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, zvikuru nyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu. Tabata mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vaDewamavhinga, mukatiudzawo here zviri mugwaro renyu pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe?
Vamavhinga, makadi henyu, tinokuchingamirai muchirongwa.
Tiri makadi, tinotenda kupinda muchirongwa.
Sangano reHuman Rights Watch raburitsa gwaro rinoparidza mamiriro akaita zvinhu pasi rese. Tanzwa muchitaura nezvamaswera muchiita. Mungatiudzewo here kuti zviri mugwaro renyu pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe iri zvii?
Tsvagudzo rinoti gore rapfuura iri panga paine kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu kukati wandei mukati meZimbabwe, kunyanya kushishikana kwevanhu vachivhiringidzwa nemapurisa mukuratidzira kwavanenge vachiita. Zvakare wobumbiro remutemo ra2018 kuti pane mitemo yakawanda inopikisana naro isati yavandudzwa zvinodiwa pamutemo. Zvakarewo mapurisa anga achishandisa chisimba chakanyanya pakuvhiringidza nekutsipika kodzero dzevanhu. Vanyori vakawanda vapepeti venhau vakarohwa mumigwagwa zvisiri pamutemo, vakashungurudzwa. Uyezve pakunopita gore mumwedzi wambudzi, Mauto akazopindira nechisimba mune zvematongerwo enyika ndokukumura masimba kuna vamugabe ndokuzoita kuti vamunangagwa vagadzwe vatore masimba. Izvozvo zvakaita kuti pave nekubvunduka mukati mehana dzevanhu kuti ko zvino Mauto kana opinda achidai mwezvimatongerwo enyika zvinoreva here kuti pane mukana wakanaka wekuti vanhu vapinde musarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga, dzisina ropa, uyezve dzinoenzanisa mapato ese akasiyana nezvimatongerwo enyika. Ndokurudziro yatanga tichipa iko zvino kuti vatungamiri venyika vamunangagwa nevamwe vavo zvavakugadzirisa sarudzo dzegore rino vanofanira kunge vachisimbisa kuti mauto ngabude mune zvimatongerwo ichi kana zvesarudzo.
Vamavhinga, ndikubatei muromo tiri ipapo. Ivo vatori venhau munyika yeZimbabwe vari kubatwa sei?
Mugore rapfuura vanga vachishungurudzwa vazhinji vaisungwa vachi mukuita basa ravo vaigona kurohwa nemapurisa vachitorerwa kana kuti zvavaitisa mifananidzo nezvimwe zvakadaro uyezvewo vachidzingwa panenge pachitaridzira vanhu asi iko zvino pasi pehurumende iripo iko zvino hatisati taona kuti pane mutsauko here uripo pakati pehurumende yavamunangagwa neyabva iyi yavamugabe.
Vamavhinga, kana tikatarisa zvinhu zvose zvamanga muchiongorora kwemakore apfuurawa tichibatanidza naiko zvino gwaro ramabudisa nhasi, munoona chinhu chimwe chete here chiri kuramba chichiitika yatingati pattern kana kuti trend yezvinhu zviri kuitika mukuchorwa kwekodzero dzevanhu?
Hongu pane pamadandemutendamba tinoona zvinhu zvakati wandei zvinofanana. Chekutanga ndechekuti nyaya yekushandisa mitemo kutyora kodzero dzevanhu hurumende inenge ichishandisa mitemo mitemo yakaomarara inofanana neposa neaipa zvakarewo kuramba kubisa mitemo iyoyo, kunyange zvazvo bumbiro idzva remutemo ra2013 richitaura kuti mitemo iyi ine ichifanira kunge ichivandudzwa ichibiswa. Zvakarewo toona kuti kazhinji kazhinji kodzero dzevanhu dzinotyorwa kana vachinge vada kusimudza misoro yavo kuti vashoropodze hurumende kana kuti vataure nezvematongerwo enyika. Ndivo zvatiri kuona kuti zvinoramba zvichiitika kunyange iko zvino pasi pehurumende yavamunangagwa. Takaona kuti kuvulawayo kune vechidiki vebato remutwakazi vakaedza kuti vataridzire kuna vamunangagwa vachitaura nyaya dzegukura hundi vakarohwa zvakasimbarana nemauto nemapurisa vakasungwa vakatyorerwa kodzero dzavo. Saka izvozvo tiri kuzvanzi ndozvanga zvichiitika nguva yese, ndo zvakaita kuti itai dzambara anyangarika asawanikwe ainge ashoropodza atsutsumwa nezvanga zvichiitika mukati meZimbabwe.
Aiwa vamavhinga, tinokutendai nenguva yamatipa yekuti titaure nemi. Nguva yedu ndo yatiperera asi tichazotaura nemi zvakare rimwe zuva. Avo vanga vari vadhewa Mavhinga, vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica, vachitaura parunhare nesu vari kuSouth Africa. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mapoka anopikisa anoti zvinoashamisa chose kunzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaenda kunoudza vanhu vekuMozambique kuti sarudzo dzichaitwa muZimbabwe mumwedzi mishanu iri kuuya, asi pasina chavari kuita pakudoma mutungamiri weZimbabwe Electoral Commission uye iyo ZEC isina mari yokufambisa sarudzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu pamwe nomutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume. Tatanga nokunzwa kuna vaMafume.
Isusu semaopposition takagara tichingori ready for my elections anenge ari free and fair. Problem yatinotoita isusu ndiye hurumende yedu isingagadziriri maelection in time. Iko zvino vakuita chipatapata chekuregister vanhu, asi constitution takaiisa kudhara before 2013. zeka isati yapuwa mari akakwana asi takazviisa kudhara nguva yakadai ichiripo vanoita maelections kuita sechimuhande muhande
vagutu munofunga kuti pane zvimwe zvinofanira kuitwa here munguva yasarai maelections asati aitwa
chiri kunyanyonetsa ndechekuti pari zvino maconditions aripo kuti anganziwo anokwanisa kuzonge pachiita free and fair elections zvinoti gozhei ndinodaro nokuti ukavona zviri kuitika kumamisha kwatinobva kumareserva uko vanhu vari kumanikidzwa kuti kana varegista maserial number emavoter registration slip kwai munononyoresa kuna sabhuku kana kuti kune malocal official ZANU-PF munharaunda inenge ichigara vanhu izvozvo zvoga izvozvo zvinokonzeresa fiye yakaomarara neintimidation
vamapfume zvataurwa navaguti izvi munofunga kuti pane nguva here yekuzvigadzirisa
nguva yekuzvigadzirisa ndo yava kupera asi tinoda kuti hurumende itore serious nyaya yemaelection kwete kungoti vanotaura vari kunze iko zvino seki chairman akarizaina ochairwoman vanonzi vamakarao vakarizaina mwedzi mavhiki apfuurawo hapasati paiswa munhu mutsva ipapo panongori na acting chairperson saka zvoreva kuti iyo board iri kuda kurana maelections haina kana kupuwa mutungamiri asi ivo pavakabvisa mutungamiri wavo vamugabe vakaita chimbi chimbi kumureplacer pasati pambopfuura kana nguva vachiti nyika haingafambi isina mutungamiri asi vobvisa munhu anoita maelections vari kutarisa divi vari kungonotaura vari kumozambique kuti kuchava nemaelection ko mutungamiri wacho wemaelections ari kupi sei ari kunetsa kuapoinda jaji anokwanisa kuti tizive kuti maelections awa achamanejewa sei then mutemo yacho inofanirwa kuchinja mari yacho kuti maballots achagadzirwa kupi maobservers anouya ndeapi uye tikaita mubopoto mumaelections umu tinoenda kukoti ipi uye ichatonga nyaya nespeed ipi hazvisati zvabuda izvozvo
vagutu pane nyaya yebumbiro romutemo nemirao iripo hazvisati zvaitwa align munoona sokuti zvinga affecta here maelections ari kuuya
unoona comrade wande nyaya iripo ndeyekuti chinono chokuita align malaws enyika kana kuti mastatutes akawanda kana ndisingarefi kurangarira ndonga anotopfuura 400 asi izvo hazvirave zvingatinyanye kutishungurudza zvedu nokuti tinoziva isu pamutemo semagweta kuti zvinonzi izvo supreme law of the land ndo constitution toona kuti president Mnangagwa vari kutaura zvakanakanaka he is always saying toda mafree and fair elections very sweet talk very nice sweet talk asi zviri kuitika pasi hazviite match zvaari kutaura in other words pane mismatch between what president Mnangagwa is saying and what his government is doing
vamafume toita sei
tatine tarisiro yokuti vachatanga kugadzirisa kuti nyika idzokere kudemokrasi kuti nyika isamirira musengabere kuti power ichinje maoko nyika inge ichiitirwa maelections kwete kudzingirirana puti dzichirira vamwe vachipfaka yunifomu vamwe vari papi asi hatisi kuona kufamba kwacho kuti vari kuda kufamba sei ngavaite zvinofanirwa kuitwa pambumbiro remutemo
vaguti udzei zvamunofunga maererano nemaelections panguva yasarai
zvatinoda kuti zvigadzirise toda kutanga nenyaya yadzenhepfenyuro komedi wane zvamuri kutaura izvi munoziva totobwamukana nemi vestudio 7 toda kutenda zvikuru kupfuura mukana watinopiwa ne inofanira kunge iyo public iri public broadcaster ngoma ndiyo zvataingeitwa nehurumende yavamugabe nezvatiri kuita nehurumende yavamunangagwa hapana chasiyana
avo vanga vari mutauriri wemdct vaobert gutu vachitaura vari parunhare muharare manzwa avo kuna mutauriri wepdp vajacob mafume
mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica pane zviri kuitika kuzimbabwe muna averengerwa neni jonga kandemiri kusiya basa muna mbudzi kwemutungamiri wenyika varobert mugabe muzimbabwe kwavhurira mukana vana vezimbabwe avo vanga vagara kwenguva ndefu vachitambura makore angada kusvika makumi mana eutongi hwavamugabe akazivikanwa nekuparara kweupfumi hwenyika mhirizhonga kusateverwa kwemutemo uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Muna 2001, America yakatanga kuisa zvirango zvakanangana nevamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe kusanganisira zvirango zvemari kune vamwe vanhu nemamwe makambani, kurambidzwa kwekufambiswa kwezvombo zvehondo kana mabasa ane chekuita nehondo, uye kumiswa kwerubatsiro rusinei nevanhu pakati pedzihurumende. Zvisinei, sezvakataurwa nemutevedzeri wegurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachiona nezveAfrica, amai Stephanie Sullivan, mazuva mashoma apfuura vachipupura pamberi peSenate, America yaramba iine ukama hwakasimba nevanhu vemuZimbabwe kubva pakawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere muna 1980. America yabatsira nebudiriro mapoka eutano, nyaya dzechikafu, dzidzo pamwe nemikana yezveupfumi kuzvizvarwa zveZimbabwe, kunyange hazvo pasina rubatsiro rweAmerica kunyika dzekunze une chekuita nekubatsira hurumende. Amai Sullivan vakati shanduko yakaitika muhurumende yeZimbabwe inopa mukana weshanduko unogona kubvumidza America kutaudzana munzira dzanga dzisingakwanisiki munguva yapfuura. Vakakurudzira kuti mutungamiri wenyika pari zvino vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuratidza kuzvipira kwavo kuutongo hwejekerere, kutevera mutemo, utano pamwe nebudiriro muZimbabwe. Gwara reAmerica rekuwedzera kudyidzana, gwara reAmerica rekuwedzera kudyidzana rinoda kunangana neutongo hwejekerere unotevera bumbiro remutemo, bumbiro remutemo, sarudzo dzakasununguka uye kujeka, kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nemutemo, uye mukana wekutengeserana nekutanga mabhizimusi yakavandudzika. Amai Sullivan wakati kana mutungamiri wenyika vaMnangagwa vachida ukama hwakavandudzwa uye kuwana rubatsiro nekudyidzana nenyika dzekunze zvikuru neAmerica, hurumende yavo inofanirwa kutanga yavandudza mitemo. Vakati America yakamirira kubatsira vanhu veZimbabwe kuzadzisa zvinangwa zvavo, vachiti izvi zvakanangana nezvizvarwa zveZimbabwe, vakati vanoda kutsigira zvido zvavo zvenyika inokwanisa kuzadzisa tarisiro yayo mune remangwana zvizere. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri.
Makateerera kustudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa che Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabhizimusi angaitwe nevanhukadzi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika.
Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp pa namba zinoti
0 nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira kugadzirisa chimiro chenyika.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti ichakunda musarudzo kada dzikaitwa zviri pachena. America inoudza Zimbabwe kuti ivandudze zvose zvinofanirwa kugadziriswa munyika kuitira kuti America itange kudyidzana nehurumende yavaMnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesi zvakare mangwana mangwanani. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ndinokuonekaiwo nemufaro, ndini Evans Zeninga, ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande achikupai chirongwa chechindevele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.